This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 1, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi panguva iyo vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa.
Izuva ratinotambira isu vashandi vemunyika yeZimbabwe tine miono miviri. Muono wokutanga une kamufaro maererano nemaachievements andingangofunga kuti iwayo tikanyatsokuashandisa zvakanakisisa.
Bato reMDCT roshushikana nekusagadzikana kuri mukanzuru yeguta reHarare zvichitevera kudomwa kwava James Mushore semunyori mukuru wekanzuru. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tirikutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikudzai zviri kuitika munyika. Vashandi vemuZimbabwe nhasi vabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi reWorkers Day, panguva iyo vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. VaKenya Chiyamirira vanove munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanoti zvinosiririsa kuti vashandi vakawanda havasi kutambiriswa mihoro yavo uye vamwe vakawanda vakamiswa mabasa. VaShamirira vanoti sesangano vane mhemberero dzakawanda dzavakaronga munyika kucherechedza zuva iri, asi gungano guru ranga riri kuchiredzi. Vanoti mangwana nemuvhuro sangano ravo riri kubatanawo nevamwe vashandi kumhemberero dzichaitwa nehurumende kunhandare yeRufaro muHarare, uko kuri kutarisirwa kutaurwa negurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mpfumira. Ngatinzwei hurukuru yataita navashamirira pamusoro pezuva reWorkers Day.
Izuva ratinotambira isu vashandi vemunyika yeZimbabwe tine miono miviri. Muono wokutanga une kamufaro maererano nemaachievements andingangofunga kuti iwayo tikanyatsokuashandisa zvakanakisisa. Tinogona kuona dzimwe nhunha dzedu dzichipfundutswa. Ndiri kutaura ndakanangana nenyaya yeconstitution. Ndongade kuti vashandi vese vadzidzive nemhuri yese yeZimbabwe kuti constitution yedu yatave nayo, new constitution yatakaita nekopakiyai, yave kualawa kugumira kuti munhu ane right yekuenda kunodimanda pay yake. Mune right to pay, mune right to collective bargaining. Ende unogona kutozvienda semushandi kana sevashandiri constitutional court muchipiwa determination ini madzisare edzimhosva. Sati ndichatitopembera ichocho. Kusuwa kwatiinako ndekwekuti nyaya yekusevenza pasina mihoro yatekeshera munyika yeZimbabwe. Vashandi vose vari kushandira kuhurumende, vari kushandira kumaparasita nevari kushandira kuprivate sector vari kuenda 8, 9 months, 10 months vasina mapei. Asi dambudziko harisi rekuti mapei ari kushaika. Mapei mihoro mari dzinenge dziriko but dziri kudyiwa nevashomanene kana kuti dzinenge dzakapfimbikwa dzichiiswa kwadzinonopfimbikwa kwatisingazive. So izvozvo tinoshungurudzika zvakanyanya
Tinono zvakare kuti pane nhaurirano dziri kuitwa kana kuti kupokana kuri kuitika pamusoro penyaya yekuvandudzwa kweLabour Act. Munoiona sei nyaya iyi panguva iyo muri kucherechedza zuva renyu sevashandi?
Vamwenera andinoita nekuti ndinopindo imomo. Labour Act zvayo ini maonero maiviri aita anga akatinakira isu vashandi. Vari kunyanya kupokana nayo ndoda kubanda kudzengeserai vakandemire vashandirwi. Yatinoti Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, nemapazi ayo.
Vanga vari munyori mukuru weZFTU, vaKenya Chamyarira, vari parunare neStudio 7. Bato reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nekusagadzikana kuri mukanzuro yeguta reHarare zvichitevera kusawirirana kunonzi kwakaitika pakati pemakanzuro eguta iri pamberi pevanhu vakawanda kumusangano weUrban Councils Association of Zimbabwe wakaitwa kuulawayo panguva yeZITF. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti chiitiko ichi chinoshoreka asi sebato vari kutorawo matanho akakodzera ekugadzirisa zvinhu. Uye vanoti vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe zvikuru kuvagari veguta reHarare. Zvinonzi kusawirirana kwemakanzura MDC kwakatanga mushure mekunge vakafanobata chigaro chameya veguta vaChristopher Mbanga vaedza kuti munyori mutsva weguta vaJames Mushore vabude mumusangano uyu vachiti ava vacherechedzi semunyori mukuru wekanzuro yeHarare. Asi vaMushore vanonzi vakatsika madziro izvo zvinonzi zvakazopa kuti chikwata chose chekanzuro yeHarare chikandwe panze musangano uchienderera mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu.
Chokwadi chacho Jonga ndechekuti zvinonyadzisa, handingadi kurova imbwa ndakaviga mutini. Nokuti isu sebato guru reMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai, vanhu vakawanda mhomho yose yevana veZimbabwe vari kutarisira kwatiri kuti tivabudise munhapwa mukutambura kwatiri kuita uku. Saka zviro kwazvo ndezvekuti isu tinonzwa kunyara nezvakaitika. Toda kuti titore mukana uno tichiti kuvana veZimbabwe tine urombo, tinokumbirirawo ruregerero rwenyu nezvakaitika kuBulawayo, asi isu seleadership seutungamiriri pane zvatiri kuita, pane zvatiri kugadzirisa kuitira kuti mangwana zvakaita saizvozvo hazvizoitika zvakare. Saka tinoti kuZimbabwe yose, mhomho yeZimbabwe yakateerera pari zvino, veduwe tine urombo nezvakaitika, tinokumbirirawo ruregerero rwenyu.
VaGutu, tichitarisa pamadande mutanda apa vanhu vari kugunun'una zvikuru nezviri kuitika mukanzuro izvozvi vachiti zvinoragidza kuti bato reMDCT harisi bato rakakodzera kuti ringe richizotonga nyika, nekuti zvinhu zviri kuitika mukanzuro yeHarare zvinonge zvichiratidza zviri kuitika mubato. Munotii nevanhu ivo?
Vanhu vanodaro handinganyanyopokana navo, nokuti sezvandabva mukutaura Jonga, isu sebato riri kutarisirwa nevanhu kuti tichatonga Zimbabwe. Pane maitiro atinofanira kunge tichiita anokodzera kuti vana vaZeshua vaibva vabikwa hari yakwata yakuda kupakurwa vava kukwanisa kutonga nyika. Saka tikazoonekwa zvetichiita matakanana tichiita mahumbwe kunge akaitika kuBulawayo, zveshuwa vanhu vanobva vatanga kunyunyuta nokuti tsoropodza. Asi ndoda kuti vanzwisise zvekare kuti nyaya iyi inogadziriswa. Ndotora zvemukana uno ndichiti ndizivise vatereri vakateerera panhepfenyuro ino yavanhu yeStudio 7 kuti nyaya yavaMushore inyaya iri pachena. Ndofunga akava kechina kana kechitatu ndichitaura pano panhepfenyuro. Ndoda kuti ndibudise nyaya pachena. LaJames Mushore ndo town clerk weCity of Harare.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mukuru weCenter for Resources and Development vaJames Mushore vaJames Mupfumi vanoti makambani akambomiswa kuchera mangoda kwachiyadzwa haana kusiya agadzirisa nzvimbo iyi. Vamupfumi vanoti makomba akanga acherwa nemakambani aya akangosiiwa akadaro uyewo vachiri kutyira kuti mvura haina kuchena sezvo nzizi zhinji dzakakanganiswa nemishonga yaishandiswa mukucherwa kwemangoda aya. Ngatinzwe hurukuro yataita navamupfumi pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino tinongonzwa kuti hurumende inenge yakaita chibvumirano nekambani imwe chete inonzi DMC. Hatina information yakati yakanyatsobudiswa pachena minista wemine kuti kambani yapinda muconsolidation here kana kuti yakadzorerwa ichimaira sezvaainge ichingoita kare. Saka ipapa tisatonyatsova nechokwadi chizere. Asi kune mamwe makambani ese akabviswa kwamarangi. Mapurisa ndiwo achiripo ari kuchengetedza makambani iwayo.
Tinoona kuti makambani aichera mangoda aya akanga achichera mamwe achiitawo nenzira dzaiita kuti imi vagari nemasangano akazvimirira munge muchinyunyuta kuti vari kukanganisa zviwanikwa yatingati environmental degradation. Pane kugadziriswa here kwakaitwa nemakambani akamiswa mabasa aya kuti vasiye vagadzirisa nzvimbo dzavaishandira?
Hakuna chakagadziriswa iri nyaya yeenvironmental degradation iyoyo. Makomba iwayo akangosiiwa akadaro. Even in this contamination nanhasi hakuna mvura yakanaka inonwiwa nevanhu masurrounding communities. Why? Hakuna chakaitwa. Uye zvibudirira vakaita vakangobuda chiripo chicho ichocho. Hapana kuitwa handover, takeover ine sarukanda.
Avanga vari vaJames Mupfumi vanove mukuru wesangano reCenter for Resources and Development vari parunare kwaMutare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamirawo sangano replatform for youth development kuchisumbanje kumanikaland uku. Makadii mukoma Clarice?
Tinofara makadii zvenyu, tinofara makadii vateereri.
Aiwa tinovimba vateereri vedu vari nani. Mukoma Clarice, tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvamuri kuita munharaunda menyu umo zvakanangana nekudzidzisawo vechidiki nenyaya dzekodzero dzavo nezvimwe. Mungatitsanangure kuti munenge muchiita chirongwa ichi rini uye kupi?
Ndinoti vateereri vazive kuti isu semusangano weplatform for youth development tinoramba tichikurudzira kuti vechidiki vange vaine pfungwa dzakarongeka vachive vari pasenda pedevelopment yemacommunities avo. Saka musi wa7 May tichange tiine chirongwa chikurukuru chinenge chiitika pachegrowth point chatanga ne clean up campaign yatinenge tichinhonga marara kuti tinge tichinge yakachena. Tapedza tozoita road show pamukati negrowth point. Chinangwa cheprogram iyi ndechekuti tidzidzise vechidiki makodzi dzavo. Vamwe vechirungu vanoti the right to know, tine zvakawanda zvinati vechidiki vange vachiziva dziri kodzero dzavo yatingati right to know. Asi chikuru apa toda kuti tidzidzise vechidiki vanogara muchisumbanje muchipingi nenyika yese yeZimbabwe kuti vechidiki tine kodzero dzekugarisana zvakanaka neupfumi hwenyika yedu watingati manatural resources. Kuchisumbanje kana kuti kuchipingi kune maissues akati kuti tinogarisana nerwizi runozosaveriva itinewese natural resources. Uye kuchisumbanje kusinyanswa kwamazwa nyaya dzagara dzinoita kuva tine vhu rakanakisa rinonzi ndoyo black basalt rock. Ndo risere mungazi ya kama watinawo yane green field kuti vechidiki vange vachigona kugarisana ne investors vachikona kugarisana nezveupfumi hwavo.
Ko ukama hwevechidiki ava nemakambani ari munharaunda menyu wakamira sei?
Ndo mungada kuziva tisu veplatform for development pane nguva yakareba tichida kuti vechidiki vange vaine ukama hwakanaka. Asi mungangozi kuti ukama hwatagara tinawo nevegreen field ndova vaida kuti tinge tichiita mukurumbira inyaya yekuti zviripo zvakawanda zvavari kuita mabasa avo zvisiri pachena. Ndosaka tine campaign the right to know sekuti tine zvakaidakarisira kuti vange vachipa beneficiation kune vechidiki yekuti vechidiki vanenge vachatarisira kunoshandawo kubasa ikoko. Pane zvino pane vari kunoshanda kubasa ikoko asi kutambira mari vechidiki vanenge vachatarisira kuti tizive kuti project yavo iyi ine ivhura kawanda sei atingati hectare vari kutora pane makakatano yekuti hatizivi migano kuti angira pako chipera papi saka ndopane kambira kuti right to know saka pari zvinokama hwadina hwechidiki negirifu havuna nyatsokumira zvakanaka saka tenge akambeni iyi tiri kudaidzawo mamwe masangano akazvizivira egatosona navato kuti macivic society vana zimabhuru yacho human rights misa zimbabwe nanazvela vanenge vachiya tichishandirana navo kuti tikwanise kuti veruzhinji vabatsiridze kuti ukama huri pakati pevechidiki nekambani iyi yegreenfield because ikambani hombe hombe kuti iri kuinvesta 600 million zviripo zvatinoda kuti tinge ichitaurirana naye kuti ai taita kwanza shandira pamwe chete
muri kutarisira kuti panouya vechidiki vangani
tinotaura vechidiki mamiting yakanyanya yatonotaura vechidiki vanosvika kuma3000 tisange tine veruzhinji tine kambeni inenge ichisanganisa vana vechikoro takwirira government high school Chichete High School, Rimbi High School, Shibuwe High School, ndoo marketment ene mtanda hwe, ndoo zi marketment area yetu ye shikoro, wana we shikoro, watushana navo. Dene ma youth, sisiri kushikoro, yaneti out of school youth.
Mubvunze wekupedzisira vamadhuku mungatiudza kuti vechidiki vari munharaunda yenyu vari kurarama sei tiri kunzwa kuti muzimbabwe nyaya dzemabasa dziri kunetsa
hazvidii kunyeperai mukoma wangu zvino hazvina kumira zvakabata vechidiki vazvii mungatoziva kuti pane vamwe vari kutoregedza chikoro vechidiki vane kuma13-14 years vakuti vamwe vacho vakutomhanya mana chechomo kana kuti mana dzondai muchipinge kutaura kuvari mana betinafom vachiita zvechipasi inyaya yekuti havasina kana mari dzekuti vabereki vavo vasapote nenyaya yenzara ndaane vamwe vechidiki vanopota vachiita macross border vachienda south africa vachidi asi mazuva ano south africa kwacho hakuna kumira zvakanaka kune xenophobia tine vakawanda vatava kutouya tichiviga nekuti vanosvika ikokupisa mabasa saka vari kutambura cross border yacho haisi kunyatsobhadhara munoona kuti pane nyaya dzakaro dzatinombotaura pamaplatforms ede platform for youth evachidiki vanenge vakutoenda kunopa chikafu kana mudzimba chaimo nenyaya yekuti ari kutambura saka tiri kuona kuti upenyu hwaomesa tingati sekuti tiri kuda kuita lonji yedii mukazi yacho vechidiki panga pamboita kakuita hope yekuti pamwe green fuel sezvo yange achinzi ikambani hombe ichapawo vamwe mabasa zvinezvi zvekuona kuti hazvisi kunyatsa kutifambira zvakanaka zvinobva vechidiki vanenotambudzika tinozwa vechidiki kune dzimwe nzvimbo vari kunzi vari kupihwa land asi vechidiki vatikushanda navo kuchipinge uko havana zvavari kutombowana
aiwa tinokutendai vamadhuku nekupinda muchirongwa chedu
ndakutenda vateereri chingoti ava ngatirambe tichifambira pamwe seplatform for youth development tinoda kuti tinge tiri vechidiki vakarongeka vechidiki vasina violence ndozvo zviri kunyanya kunesa vechidiki vanongoshandiswa asi tii tirikukurudzira vechidiki budiriro inouya kana takanyatsorongeka tichifambira zvinoenderera pamwe nemitemo dzenyika ndatenda hangu
tinotenda zvikuru manga makateerera kubva kuna vaClarice Madhuku vanova mukuru wesangano replatform for youth development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing iye zvino tokupai kambo mabasa kubva kuna Thomas Mapfumo. Nzwisa yekambo mabasa kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 pazuva reWorkers Day sezvo nguva yedu yapera rigaititarise musoro yenhau zvakare. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi panguva yevashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. Batore MDCT roshushikana nekusagadzikana kuri mukanzuro yeGutare Harare zvichitevera kudomwa kwava James Mushore semunyori mukuru wekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Marvelous Muhlanganya uye.